Vamwe vechidika vavarangarira zuva reThe Day of the African Child vachiratidzira zvekuchengetedza nharaunda zvarongwa nemizinda yedzimwe nyika iri muZimbabwe pamwe nemasangano akazvimiririra. Mudzidzi weMuglenview 1 muzvare Lisa Marisau vanoti vafara neurongwa hwekutungamidza vechidiki mukuchengetedza nharaunda dzavanogara sezvo varivo vatungamiriri vemangwana.
Zuva ranhasi tinonzwa kufara nekuti vanhu vakuru vari kutipowo mukana wokushokesawo ti matalenzi edu, nekuti vamwe vanogona kungoti aiwa ava vana havana zvavanoziva, but vanhu vakuru kana vachitirekognizawo kuti tisu the next generation, the future generation, vachitiratidzawo eway yekuti tifambe nayo mugwara mune zvakanaka, zvinhu zvakangonaka, zvinhu zvinofadza.
Mumwe mudzidzi wekuGlenora 2 High School awana mubayiro mumakwikwi ekuratidza zvekuchengetedzwa kwenharaunda ruva raShenjanji akurudzira vanasikana vemuAfrica kuti vasazvitarisire pasi.
Semwana musikana wemuAfrica ndinova ndichifara zvekuti nekuti zvonizvo vanasikana vakawanda muAfrica vanozvidzikisira zvizvozvo, tinokundwa nevakomana uye zvatigoni. So ndaona izvi zvisemukana wakanaka sere kuti tikurudzira vamwe vanhuwo vasikana muAfrica kuti vave vachizvitoro palevhe musoro repamusoro, kuzvonzvo vanokwanisa kukompitawo nevamwe vanhu vane muAfrica.
Mumwe murayiridzi wepachikoro chiri muHarare vaAnton Packet vati shuviro yavo muzuva rekupemberera vana veAfrica ndeyekuti vana vese munyika vawaniswe mukana wokuenda kuchikoro kusanganisira vanoshaya.
Tasa kune vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti havana mari dzekuenda kuchikoro, dzingwa kuchikoro. Saka tinoda kuti hurumende ingotarisa pane izvozvo kuti every child ngaende kuchikoro, ngavatsvagewo nzira yekuti mwana wese aite sei adzidze.
Asi masangano akazvimirira anorwira kodzero ashora zvikuru hurumende nekusaremekedza kodzero dzevechidiki. Mukuru weZimbabwe Human Rights Association ZimRights vaoke Machisa vati zuva ranhasi harina zvarinoreva sezvo hurumende iri kutadza kuchengetedza kodzero dzevechidiki. VaMachisa vati kodzero dzakadai sedzedzidzo neutano kuvana dziri kuchikorwa, vakakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo yenyika.
Tinowanikwa hurumende yedu ichiganga kana kutadza kufamba zvakanaka zvikuru mukuchengetedza kodzero dzevana. Tikanyanya kutarisa kodzero dzevana, tinotarisa chekutanga handei kuchikoro chaizvezvo. Kodzero dzevana vanofanira kuenda kuchikoro kuprimary school nekusecondary school vachibhadharirwa nehurumende. Kodzero dzevana vakapinda muchipatara vanofanira kupinda muchipatara vowana zvese zvinoita kuti utano hwavo hunge hwakanaka vachiriritirwa nehurumende. Tikatarisa kurarama kwavo chaiko chaiko kuti vawane chikafu, tarisai zvakaita nyika yedu yeZimbabwe. Tese tiri kutambura utano hwevana chaihwo chaihwo muZimbabwe unoti unotonetsa. Mukaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe munotonzwa tsitsi. Saka tiri kuti panguva ino Zimbabwe haisati yasvika tingati pachinhano chekuti tingaipembedza bakuti iri kugona kuchengetedza kodzero dzevana.
Vanoshanda nesangano reEU Zimbabwe Trust vaClayton Manjova vatiwo vana veZimbabwe vanofanirwa kusimuka varwire kodzero dzavo sezvakaitwa nevana vekuSoweto kuSouth Africa mugore ra1976. VaManjova vati vechidiki vemunyika vanofanirwa kutaura neizwi rimwe kuvatungamiriri venyika kuti vanoda kugara zvakanaka.
Vechidiki vachirangarira zuva remwana wemuAfrica ngazvidzike-dzike mukati mendangaro dzavo vari muno muZimbabwe. Ngavarangaridzwe kuti ivo vane zvavo matambudziko avo ari kuvanetsa pari zvino, kushayikwa kwemabasa, kushandiswa kwezvinodhaka nenyaya yekuti havatona zvekuita, kuomerwa mukati mezvedzidzo chaimo chaimo. Saka zvese izvozvezvo zvinhu zvekuti vanofanwa kusumuka, vachisumuka vachitaura nezwi rimwe chete vachidhimanda kubva kuvatungamiri venyika kuti vavape kana kuti vacherechedze kodzero dzavo mune zvese zvinotarisa nevechidiki kuti zvavanoda kuita mukati meupenyu zvibudirire.
Zuva reThe African Child rakatanga kucherechedzwa muna 1991 pachirangarirwa kuurayiwa kwakaitwa vana vemuSoweto nehurumende yerusarura muSouth Africa muna 1976 apa vana ava vairwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.